Mazita arikutaurwa anosanganisira nyengo dzepolitbro, murongi wemabasa muzanu PF Obert Mpofu, gurukota redzidzo yepasi vakeini Matema, mutauri wezanu PF Simon Kayamoyo, amai Stanley Sonyoni, kwozoti vaimbo vemukuru weZimbabwe Defence Industries Vachinga Dube, gurukota redunhu reBulawayo amai Judith Ncube, mutauri weParamende vaJacob Mudenda, pamwe nemukuru wemauto General Valerio Svanda. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vaSteven Svanda vati zviri pachena kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachadoma munhu anobva kuZapu sezvo vamuhadhi vaibva kubato iri. Vati mazita mazhinji ari kudomwa ndeevanhu vane nhoroondo mubato riri kutonga.
Tine zvekare vaChinga Dube vanga vari mukuru wemahovhesi. Tingati vane rekodhi yakanaka zvikuru. Zvina unyanyoshata takatasana nezvematongero enyika zvekare. Uyezve munhu ave machuwa hatina kumbobvira tanzwawo nyaya dzakewo kana dzekuba kana dzekumadzimai uko. Tiye zvekare navaObert Mpofu. VaObert Mpofu vagara mumusangano uyezve senior member yeZapu.
VaAlfios Mapuranga vati vanoona sekuti chigaro ichi chichapuhwa munhu ane nhoroondo yechiuto.
Chandinoona ndechekuti pachaita hapo makwikwi pakati paObert Mpofu, Simon Kayamoyo naPhilip Valerio Svanda, asi ndinoona Philip Valerio Svanda ane chimukana wekuti ndiye anogona kutora sekuti ari kubva nekuchiuto.
Chipanga Mazano musangano reRevolutionary Research Institute vachenesani ndungwaka vaudza Studio 7 kuti chibvumirano cheUnity Accord cha1987 chakaenda nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, uye vanoona sekuti vaMunangagwa vachasarudza munhu wavanovimba naye zvisinei kuti ndiye anokodzera kuvepo here kana kuti kwete. Vati kubvira muna 1987 paidomwa vanhu pachigaro ichi pachitevedzwa ukuru hwevanhu kubva kuZapu, asi mazita mazhinji ari kutaurwa ane vanhu vasingakodzeri kutora chigaro ichi kana izvi zvikatevedzwa.
Gozi muzano yenezvi hakuna munhu atingataure Obert Mpofu is a non-starter. He joined Zapu zano before 1980. Makarakita zvakadaro haakonsidwe as unit material. Ana Chinga vakazongwavo vakakurumidzira kujoina. You don't understand kuti cycle zano is cycle reproduction, you know, like capitalism.
Izvi zvatsinirwa navaButler Magwizi avo vakarwa hondo vari kuZipra. VaMagwizi vati havanei nekuti ndiani adomwa, asi kuti vanoda munhu anoyananisa vanhu munyika.
Asi tanga tichifunga kuti pakavapo a national unity approach, particularly tichitora iyo Zapu nekuti ndiyo yakagwa hondo, iko zvinezvi vakasara vari vaviri tioenda naMunangagwa pamusoro homwe here vachatonga, asi hakwanga pasisina national unity.
Pasi pebumbiro remutemo wenyika, mutungamiriri wenyika ndiye anodoma vatevedzeri vake. Mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi varamba kutaura zvizhinji pamusoro pekuti ndiani achatsiva vamuhadhi kuhurumende, vachiti inyaya yemutungamiri wenyika nehurumende.
Kana ivo mutungamiri wenyika kana vachinge vataura nemashoko avo kuti vatini, ndo zvatinotevedzera izvozvo. We must accept it to be led and naizvozvo tichapiwa direction. And only the president can give us that direction.
Kunyange hazvo vakasiya basa kuhurumende, vamuhadhi havasati vasiya chigaro chavo kuzanu PF, uko vari mumwe vatevedzeri wavaMunangagwa. Vamuhadhi vakasiya basa nezuro mushure mokufumurwa pamadande mutande akaburitsa mavhidhiyo ane mashoko avamuhadhi vachitaura nyaya dzepabonde nemadzimai echidiki anosanganisira madzimai evanhu. Nyaya iyi yaigara yakaburitswa nebepanhau repaindaneti reZim Live. Vamuhadhi vakatombobuda svondo rapera vachiti aive manyepo, asi Zim Live yakati yaimira nenyaya dzayo dzokuti vamuhadhi vari kushandisa chinzvimbo chavo zvisiri izvo uye vachikonzeresa kuparara kwedzimba. Bato reZanu PF richaita musangano waro wePolitbro mangwana, uye nyaya yavamuhadhi inotarisirwa kuzeiwa pamusangano uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.